Iri idanho rinoshungurudza zvikuru nekuda kwekuti rinotyora kodzero dzevanhu nenzira yakadzama. Maelections munyika yedu inoyi ndivo anovaiwo waro wedemokrasi. Saka zvinoreva izvo kuti pakubvisa maelections vatopwanya demokrasi vakairashira kure.
Zvaakuitika izvi zvinoreveisa maonerenyu?
Kana tichinge tabvisa kodzero iyoyo toiisa mumaoko evanhu vashomanana kuti ivo ndivo vachasarudza kuti achamiririra vanhu ndiani, vatinenge tiri kutyorera kodzero havasi vezvematongerwo enyika vari kumusoro avo vatiri kuona vari kudzingwa kuparamenda. Hongu ava vane dzavo dzavari kutyorerwa kodzero, asi kodzero zhinji dziri kutyorwa at wholesale level ndedzavanhu vari pano pasi vatinoti mavoters.
Pane mukana here wekuti vamwe vanogona kukwidza nyaya iyi kumatare?
Mukana wekuenda kumatare uripo zvikuru nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero dzekuti tinge tichiparticipata mukusarudza vatungamiri vedu. Saka maitiro ari kuitwa nehurumende aya anototyora kodzero iyoyo.
Asika hurumende iri kuti iyo hapangakwanisika kuti paitwe sarudzo ipo paine chirwere chakadai chauraya vanhu vakawanda pasi rose?
Hurumende yedu haina chipo chekuvimbika zvikuru sei pakutaura apa. Tiri kuona kuti bato riri kutonga reZANU PF vari mukati mekuita maprimary elections. Mazuva maviri apfuura tanga tiri kwachivi kwavaiita maelections ekureplesa vakila Zivu. Isu kuZimu Rights tine zvakawanda zvatakatodokumenta zvinoratidza kuti hurumende yedu vari kufambira mberi nemapublic events. Magwaro akanyorwa akawanda achitaura kuti zvinokwanisa kuitwa sei kuti maelections aitwe tichishandisa nzira dzeWHO dzekudzivirira kuti dambudziko rechirwere iri risaenderere mberi. Tine dzimwe nyikawo muno musadhiki dzakatoita maelections mukati medambudziko recovid-19. Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vakataura vachitiwo vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isashandise chirwere checovid-19 seexcuse yekushonyorora kodzero dzevanhu.